senzere kupedza dambudziko renzara iyo yanga yatekeshera munyika hurumende yakavamba zvirongwa zvakawanda zvinosanganisira kuwanisa varimi zvikwanisiro zvekurimisa zvakaita secommand agriculture presidential input scheme nepfumbudza asi zvirongwa izvi zvinogara zvichisangana nematambudziko gore negore anosanganisira kugoverwa kwembeu nekuteredza kuvarimi mvura yaturika kare kupiwa mbeu pasina kotereza kana kupiwa kotereza chete pasina mbeu gore rino kusvika parizvino vamwe varimi vekune matunhu emashonaland west pamwe nekune mamwe matunhu makuru munyika akaita semashonaland central mashonaland east nemanicaland vanoti havasati vagoverwa mbeu kana kotereza kunyange hazvo nguva yekunge vaisa mbeu muvhu yafamba mumwe murimi wekusanya ati asati awaniswa mbeu ndivatichaona rabanepasi varabanepasi vanoti vari kupiwa zvikonzero zvekuti migwagwa haisi kufambika asi vanoti zvishoma zvakambouya zvakapiwa nhengo dzebato rezanupf chete
havatati vapedza arodha akutizina zvachose kana rodhi akutorina marhu asi vari kutoita zvavo kuno mumwe mavarita vachienda vachipavanhu vavo ezasi
izvi zvinotsigirwa nemumwe murimi wekumola kukariba vajohn matsaba vanoti vari kunziwo vabhadhare mari dzekutakurisa zvikwanisiro izvi kubva kukaroi iyo vasina mari sezvo nzvimbo yavo iri kure
inyaya yekuta yekuti motikari hanzi mavanhu vemotikari vari kuti tirikugovira matenya takawirira hanzi zvinhu hanzi zvinogovira matakawira negovernment katakuzva kwanamura vanenge vakutoredzera mari dzematransport tichisvika ikokoko nedizeri hanzi vanopa vamashoti dizeri chete kwete kuzva kwanamura kavavo kwanamura chete akuti nevakwedzera mari dzamabhazi saka munhu angatitakura mahara izvonizvo kwamura nditarisai
asi zanupf vanoramba zvipomerwa izvi vachiti bato ravo harisi iro rinotungamira nyaya dzekugoverwa kwezvikwanisiro izvi mukuru anoona nezvekurima mudunhu remashonaland west amai siena makaza vanoti sebazi rehurumende vari kutadza kufambisa zvikwanisiro zvekurimisa nekuda kwemigwagwa isiri kufambika zvakanaka nekuda kwekuparadzwa nemvura iri kunaya
transporters ashani kuendesa maiput saka patiri kuwana sapoti zinindi makande siyakovhu isamba karuma mola negande
gurukota rezvekurima vaentias masuka vanotiwo dambudziko remigwagwa isiri kufambika riri kuonekwa kune mamwe matunhu anosanganisira midlands vamasuka vanoti hurumende ichatumira motokari dzemauto kuti ndidzo dzitakure mbeu nefotereza kuendesa kunzvimbo dzisiri kusvikika idzi
is to be able to deploy GMB trucks or army trucks. Could you organize with the GMB and the army?
Ticharonga kuti mbeu nefotereza zviendeswe kuvarimi vari nzvimbo dziri kure nemotokari dzeGMB nedzeamy
pane kutabhadharwa kwevanotakura zvikwanisiro izvi nenguva iyo iri kusimudzwa nevedzimotokari vamasuka vanoti vanotakura ava vanofanirwa kuziva kuti hurumende inononoka kubhadhara nekudaro vanofanirwa kushanda vozopiwa mari dzavo pashure
hazvinei
nekuti hurumende inononoka kubhadhara sekupedzisira ichangozobhadhara chete
kunonoka kupiwa mbeu nefetiraza kunonzi kuchaita kuti vamwe varimi vatadze kurima sezvo pavanozopiwa zvikwanisiro izvi mwaka unenge wafamba zvekuti zvirimwa zvavo hazvizosviki izvi zvinonziwo zvichaderedza goho ravo sekutaura kwemutungamiri werimwe sangano rinomirira varimi rezimbabwe integrated commercial farmers union of zimbabwe amai mai wepgt
kunonoka nekukundikana kusvika kwemainputs kuvarimi kunoita kuti goho rikanganisike nekuderera nemhaka yokuti varimi vanenge vave kushandisa mbesa dzemudura nemurakwani zvinoita kuti hudyi hwembesa hutsikire zvichideredzawo goho kana kuti varimi vanobva vakundikana kutodyara mbeu pamusana pekusawana mbeu dzacho namafetiliza kurima kunoda kugadzirira nenguva nokuti varimi vazhinji vemumaminda midiki nemumaruwa vanorima vachishandisa mvura yemudenga
amai makaza vakatozivisa kare kuti dunhu remashonaland west rinogona kutadza kudyara chibage mahekita zviuru mazana matatu ane makumi matanhatu kana kuti 360,000 hectares dziri kutarisirwa ndakamirira studio 7 muchinhoi ndini nunurai jena